Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Maniru akanaka vatereri, tinosangana zvakare maniru anhasi uri musi wesvondo kurume 14, 2021. Makateerera kuStudio 7 nevhenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vashanu vofa nechirwere cheCovid-19 munyika, hurumende ichisimbisa kukosha kwekubayiwa kwenhomba yeCovid-19. Zvikoro zvovhurwa mangwana, vamwe varairidzi vachiti haivhiyiwi, ukuwo hurumende ichiti ngaivhiyiwe. UNICEF yotsvaga mari inosvika mamiriyoni makumi masere nemana kana kuti $84 million kubatsira vana vemuZimbabwe. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiwa kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vashanu vakafa nechirwere cheCovid-19, zvasiya vanhu vafa nechirwere ichi kubva zvachitanga kupararira gore rapera vave chiuru chimwe chete nemazana mashanu nemumwe chete kana kuti 1501. Vanhu makumi mana nevasere kana kuti 48 vakabatwa nechirwere ichi, zvasiya vanhu vabatwa nechirwere ichi vave zviuru makumi matatu nematanhatu ane makumi manomwe nemumwe kana kuti 36,471. Vanhu gumi nevashanu kana kuti 15 vakapora kubva kuchirwere ichi, zvichireva kuti vapora kubva zvatanga chirwere ichi kupararira vave zviuru makumi matatu nemana zvine gumi nemumwe kana kuti 34,011. Vanhu vachiri kurwara mazana mapfumbamwe nemakumi mashanu nevapfumbamwe kana kuti 959. Zvichakadaro, uwandu hwevashandi vemuzvipatara nevamwe vanoita mabasa anopa kuti vasangane neveruzhinji, kusanganisirawo vatori venhau nevanochengetedza majeri vabayiwa nhomba yeSinopharm yakapiwa Zimbabwe neChina, wasvika pazviuru makumi matatu nezvitanhatu zvine mazana matatu nemakumi mapfumbamwe kana kuti 36,359. Vanoona nezvekubudiswa kwemashoko mubazi rezveutano vaDonald Mujiri vanoti chinangwa chehurumende ndechekuti vanhu vanodarika mamiriyoni gumi vabayiwe nhomba iyi kuti inyatsoshanda. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Kabhineti yakati inoda kuti ikwanise 60% yatingati muchirungu head immunity ye 10 million vemuno muZimbabwe.
Zvii zvakakoshera kubayiwa nhomba iyi vaMujiri?
Nyanzvi kana kuti vanachiremba vanoti kunge munhu abayiwa ane mukana mukuru wekunge akasiyana neuyo asati abayiwa pakurwisa chirwere ichi.
Vamwe vari kuchema-chema kuti vanhu vakawandisa vari kusungwa zvichida nenyaya yekuti vari kushaya ruzivo, vachipomeraiwo bazi rezveutano mhosva yekuti harisi kuita zvakakwana kudzidzisa vanhu nezvekukosha kwakaita kuteedzera kurudziro dzekudzivirira kupararira kwechirwere cheCovid-19. Munoti kudini mashoko aya?
Hurumende iri kutaurira vanhu kupfurikidza atingati machanozi akati wandei akati kuti kune mapepanhau, kune maredhiyo, kune yatingati interpersonal network kumatunhu nevatungamiriri variko, hurungwa hwehurumende huriko.
Mungatsanangura kuti vari mumatunhu ava vanenge vachiita sei chaizvo kudzidzisa vanhu?
Kupfurikidza nemisangano yavanogaranga vachiita vadzidzisa vanhu nenyaya dzeCovid nerubatsiro runoita nekubayiwa kungaitwe vanhu. Asi zvinokurudzirwa kuti vanhu varambe vachidzidziswa kuti vazive kukosha kwekubayiwa nekuzvidzivirira nemitemo yose yakaitwa nehurumende neWHO.
Vanoona nezvekubudiswa kwemashoko mubazi rezveutano vaDonald Mujiri vari parunare muHarare. Zvichakadaro mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika mamirioni mana kana kuti 4 million vabatwa nechirwere cheCovid-19 muAfrica. Vanhu vafa vadarika zana nemanomwe rezviuru kana kuti 107,000. Vapora muAfrica vadarika mamirioni matatu nezviuru mazana mashanu kana kuti 3.5 million. Uwandu wevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose wadarika zana remamirioni rine gumi nemapfumbamwe kana kuti 119 million. Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi. Vafa muAmerica vanodarika zviuru mazana mashanu nemakumi matatu nemana kana kuti 534,000 vabatwa nechirwere ichi vachidarika mamirioni makumi maviri nemapfumbamwe kana kuti 29 million. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vanodarika mamirioni maviri nezviuru mazana matanhatu kana kuti 2.6 million. Asi vapora pasi rose vachidarika mamirioni makumi matanhatu nemanomwe ane zviuru mazana manomwe kana kuti 67.7 million. Sangano reUnited Nations rinoona nezvevana reUnited Nations Children's Fund kana kuti UNICEF muZimbabwe rinoti riri kutsvaga mari inosvika mamirioni makumi masere nemana kana kuti 84 million kubatsira vana vemuZimbabwe avo vatarisana nenzara iri kukonzerwa nekusamira zvakanaka kwezvinhu munyika munyaya dzezveupfumi. Matambudziko akatarisana nenyika anosanganisirawo akakonzerwa nemafashamu emvura nedutu mpengo remhepo kana kuti cyclone Idai, zvirwere zvemanyoka uye kusamira zvakanaka kweupfumi zvawedzerwa nechirwere cheCovid-19. Kusvika muna zvita gore rapera UNICEF yainge yaunganidza mari inosvika mamirioni gumi nemanomwe nezviuru mazana manomwe kana kuti 17.7 million United States dollars inova zvikamu gumi nezvinomwe kana kuti 17% yemari yaida kuunganidza. Asi pamari iyi panonzi pange pasina yerubatsiro rwakanangana nechirwere cheCovid-19. Mari iyi yakabva kumasangano nenyika dzakaita seSafe, China, ECO, Japan, USA, Global Fund, hurumende Germany, hurumende Ireland, EU, nesangano reGavi. UNICEF yaida kubatsira vana vanosvika mamirioni matatu nezviuru mazana mana kana kuti 3.4 million nechikafu uye vamwe mirioni imwe chete nezviuru mazana maviri kana kuti 1.2 million vanoda rubatsiro munyaya yedzidzo. Zvikoro zviri kutarisirwa kuvhurwa mangwana asi paine ropa rakaipa pakati pehurumende nemamwe masangano evarairidzi nekuda kwenyaya yemihoro nezvematanho ekudzivirira kupararira kwechirwere cheCovid-19. Mutungamiri werimwe sangano revarairidzi repTUZ Dr. Takawafira Joe vati mangwana hakuna murairidzi anoenda kuchikoro sezvo varairidzi vari kutsenga mandire nemavende.
Zvikoro zvinovhurwa zvakavharwa mangwana. Hurumende iri kuti vana vechikoro vachange vachivhura mangwana varairidza vana mari dzekuti vaende kumabasa, saka hapana chiri kuitika mangwana. Chanyanyo kurwadza varairidzi ndechekuti hurumende yakatotaura kuti iri kuda kupa varairidzi 25% ye14,000. Tichitaura kudaro masoja, mapurisa, prison service vakapiwa ma30,000 kusvika pa70,000. Varairidzi vonzi vararame nemari inobva pa14,000 kusvika pa19,000. Chatinoda chete savarairidzi, United Fund yavarairidzi, ndokuti dai hurumende yambotisa pa30,000 tozonegosheta yedu kune dzimwe mari dzotinde pa520-550 zvikoro zvavhurwa asi tamboenda pa30,000. Pasina izvozvo varairidzi havarimi mari sekabheji kana repu mumagadheni avo.
Mashoko aya atsinirwa nemutungamiri werimwe sangano revarairidzi reATUS vaObert Masaraure vati zvesimukati enzane zviri kuitwa nehurumende hazvishande.
Zvichango zovhurwa pamuromo wehurumende chete asi hasi kuzovhurika nenyaya yekuti hurumende yakatadza kugadzirisa nyaya yemuhoro yevarairidzi ikatadza kugadzirisa nyaya yesefiti pacovid-19 uyezve haina urongwa hwaitsanangura hwekubatsira vabereki vazhinji avo vachakundikana kubhadhara mari dzemasikul fees nenyaya yekuti vari kubva muhard lockdown zvinonyadzisa kuti murairidzi mumwe chete ari kutadzira kunzi adzidzise haana mari yekubhadharira mwana wake pachikoro paanofanira kunge achidzidzisa haata mari yezvifambiso chekuti asvike kubasa kwake panyaya yecovid-19 hurumende yakavarura gwaro remastandard operating procedures asi zvikoro zvedu zvizhinji hazvina kubatsirwa kuti zvikwanise zvimita maprocedures aya chatiri kungoona mumapepanhau kuti hurumende yakaisa mari yaakunzi yakukwana 750 million asi mari iyi haisi kusvika muzvikoro tikatarisa even tichiteerera vamutuli vanotaurawo zvekare kuti vane mari dzimwe dzavakatowana kune nyika dzekunze dzichibatsira nyaya yecovid-19 asi kuzvikoro kwedu hakuna chiri kusvika
mutauriri wesangano rinomirira vashandi vakawanda vehurumende rezimbabwe confederation of public sector trade unions yaimbozivikanwa nekuti apex council vagibson mushangu vatiwo zvinhu hazvina kumira zvakanaka kumushandi nekudaro zviri kwaari kuona kuti oita sei mangwana
kuenda kwomunhu kubasa kunobva pakuti iwe pachezvako waonei unei chaunacho une zvikwanisiro here tiri kuona vanhu vanobva kunzvimbo dzekure kune vamwe vanogara kuna Betty Bridge Plumtree vachishanda kumukumbura kwamutare vachafamba nei kuenda kumabasa avo vachanodyei vachapfekei saka zvose izvozvo zvinhu zvinobva nokuti pawanga uri wakawana simba nezvikwanisiro here asi chakutongodiwa ndechekungoti dei hurumende yakurumidza kugadzirisa nyaya idzi nokuti tikatarisa karenda redu revana rokudzidza rine mazuva mashoma zvino pakatanga pane kukanganisika kwokudzidza kwevana tichaona kuti dzidziso yevana yaichange ichiendera pasina
mutungamiri wesangano rezimta varichard gundani vaudza studio 7 kuti vachagara dare mangwana nevamwe varayiridzi voona kuti votora danho ripi mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro vaudza studio 7 kuti vari kuita gadziriro yakasimba yekuona kuti chirwere checovid-19 hachipararire muzvikoro pachitevedzerwa kurudziro dzakabva kusangano reworld health organization
sebazi reprimary and secondary education tagadzirira kuti zvikoro zvivhurwe mangwana kwevaya vadzidzi vanonyora mazamanishon gore rino zvikoro zvedu munenge muchiona kuti panenge paine pekugezera maoko panenge paine kutarwa kwezvesocial distancing paine mathermometer pamagedhi munhu wese achitorwa temperature anoonekwa aine temperature yakati kwirei anoiswa pane inonzi holding bay takamirira vebazi rezveutano kuti vaongorore kuti hauzi utachiwana hwecovid-19 here takatarisa muzvikoro zvedu ende tiri kuona kuti tatigadzirirei zvinhu zvedu zvakanaka nekuti izvozvi tirongovhurira vemazamanishoni chete mangwana
vandoro vatiwo zvikoro hazvifaniri kuita madiro ajojina nekuwedzera mari dzechikoro pasina mvumo yehurumende mutedzeri wegurukota rezveutano Dr. John Mangwiro vakaudzawo dare reparamende kuti varayiridzi vachabayiwa nhomba yekudzivirira chirwere checovid-19 munguva pfupi inotevera panyaya yemihoro yevashandi vandoro vati mukombe uyu udarike nekuti zviri kubazi rezvevashandi gurukota rezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vati nhaurirano dzichiri kuenderera mberi nekudaro hapana chikonzero chekubatirana makano
tsika yekuramwa mabasa idzo nhaurirano dzichienderera mberi itsika inodzosera nyika kumashure hurumende yakazvipira zvikuru gore rakapera vazulu munoziva kuti takaita mareviews aisvika matatu iko zvino tazvipira zvakare kuti tiite review mukota rino iri regore zvichireva kuti tichave nemareviews anokwanisa kusvika futi pamatatu saka hurumende yakazvipira chaizvo vashandi vanofanira kunzwisisa izvozvo vape mukana kunhaurirano dziri kuitwa pane kuti vatraye kubata hurumende kwiyo izvozvo ndozvinenge zvisina kunaka
Nyaya yekuramwa mabasa kwevarairidzi yagara iri gangaidzwa kumukwenyi mezi yavavira mudumbu kuhurumende uye iri kunzi nenyanzvi munyaya zvedzidzo iri kudzikisira dzidzo yemunyika uye kupa kuti vana vakawanda vakundikane mubvunzo. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nyika ye Central African Republic iri kuvhota nhasi musarudzo dzechipiri dzakachengetedzwa zvakasimba nemapurisa mushure mekunge sarudzo dzekutanga dzakaitwa muna zvita gore rapera dzakanganiswa nevakapandukira hurumende. Sarudzo dzinonzi dzatanga zvakanaka zvikuru muguta guru reBangui nyangwe hazvo dzimwe nzvimbo dzatinonokei kutanga. Sarudzo dzekutanga dzemutungamiri wenyika dzakakundwa nemutungamiri wenyika vaFaustin Achange Taudera uye vapanduki vanonzi United Nations vanotsigirwa nevaive mutungamiri wenyika iyi vaFrancois Bozize vakaedza kupidigura hurumende iyi vachiti sarudzo dzainge dzabirirwa. Sarudzo dzirikuitwa munzvimbo dzina kukwaniswa kuvhotwa nenyaya yemhirizhonga. Gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika yeAmerica vaLloyd Austin vari kushanyira nyika dzekuAsia kutanga nhasi senzira yekusimbaradza ukama nenyika idzi serimwe danho rekuonawo kuti China haizokanganise America nekugadzikana kwenyika dzakaipoteredza. VaAustin vatanga nekuenda kuchitsuwa cheHawaii unova muzinda weAmerica mudunhu reIndo-Pacific. Vatiwo America iri kushushikana nevanopfurikidza mwero vari mudunhu reMiddle East vachitiwo China iri kusimbaradza mauto ayo. VaAustin vari kutarisirwa kushanyirawo Japan neSouth Korea. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vari kuti vanoda kudyidzana neChina pane zvimwe zvirongwa asi vachisimbaradzawo ukama weAmerica nenyika dzakapoteredza China. Iko zvino tochienda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai mhuri yeZimbabwe ndinomukamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondo rega rega. Ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa mhuri yeZimbabwe tine huru kurona amai Winnie Chokera pamwe nava Edmore Chokera vechikoro cheWinard Music Trust vari kushandisa mimhanzi music mhuri yeZimbabwe mukusimudzira vechidiki. Maichokera, vachokera, ndino mgamchira nchonga magade enyu.
Chaka simba hindi wakadili Mike.
Tirunani. Ndanchikumbro guzo vatele zere pa msoro pezo chikoro jenu.
Chikoro chedu, chaka changa, una 2001. Chino nyaya kudzidzisa kubva kuvana vadiki kunosvika kuvana vakuru. Tinodzidzisa zviridzwa zvechivanhu zvedu zvakaita sembira kana marimba uye tinodzidzisawo mimhanzi yekunzi nedzimwe nyika.
Ndachikumbira kuti mutsanangurirewo vateereri zvidzere pamusoro pezvirongwa zvamainazvo.
Tinoita chikoro chinodzidzisa vana kuti vazokwanisa kuitwa mazamanishoni mune zvemimhanzi izvozvizvi. Vanokuzemenwa nebhodhi racho riri kuEngland. Kunze kwemaexamination aya tinoita zvakare kudzidzana nedzimwe nyika kuti tidzidze zvemagariro avo netsika dzavo. Saka tinodzidza zvakanakana nevanhu vakaita sevakunyika dzinana USA. Tinoita kuti vana vedu vaende iko kuvachiridzira ivo vachiuya kuno vachitiridzirawo.
Zvirongwa zvamuinazvo kuti zviri kubatsira sei vadzidzi avo?
Vadzidzi vanodzidza zvakasiyana siyana. Vanokwanisa kudzidza ivo mumhanzi wacho. Asi sekuongororwa zvakaitwa nevaongorori vakawanda vanhu vakadzidza music zvinovasandura muraramiro wavo. Vanotsvakurudzawo vanoti tinodzidza zvainjere vamwe vanoti inoita kuti munhu akwanise kunge akarongeka.
Tichitarisa zvikukosha kwemwedzi uno Women's Month, zvii zvamuri kuita kubatsira vana vasikana?
Isusu seWinard tinokurudzira vanasikana nevanhukadzi kuti vaite zvine madziso zvese ngazvinzwe kumwana wese naikuda kwaizvozvo takazarura mukana wekuti paitewa mwana vachinodzidzisa pachena vasina chavanobhadhara asi pavana ivavo takaona kuti ngatiwanzei vasikana kuti zvirakidzike kuti vanhukadzi vanokwanisa kuzviita tiri kukurudzirawo vanhu vechidzimai kuti vaite zvemumadziso
kuda kuwana ruzivo pamusoro pezvechikoro chenyu vanokwanisa kukubata isei
tinowanika pamhepo apa vanhu vanoenda panonzi www.winadmusictrust.com pafacebook tinonzi winadmusictrust.
Aiwa nguva yasvika ka maichokera ndachikumbura kuti muchiratidzowo zvii zvamuri kunyatsodzidzisa vana apa muchiridzirowo mbira
tingakuridzirai rupo runonzi chimborume.
Tinotenda zvikurusa maichokera navachokera nekupinda muchirongwa. Mune Zimbabwe tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Musakangana kuti tiri kusangana zvekare nemusi wechipiri pachirongwa Live Talk The Connection. Kaindikusiyei nemimhanzi yamaichokera pamwe navachokera vari kuturidzira mbira anokoneka ine mufaro. Ndinonyi Maikove. Bye bye.
Tinotenda zvikuru Mike. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Yesu simba rangu muri simba rangu muri simba rangu unondipatsira. Yesu simba rangu.
Mane rakanaka vatereri, ndinokutambirai muchirongwa chedu chezvechitendero. Nhasi ngatiponzwai mamwe ema audio enyu.
Wawande mazwera sei zvenyu. Tinokumbira kutenda kuna Simango David Simango. Murume atsanangura mune zvakanaka. Zvinobatika ende zvinonzwika kuti ndokutsanangura. Zviro tsanangura nemazvo chaizvo. Tinotenda nemazvo ende zvatsanangurwa zvinonzwikika zvakanaka-naka. Kune zvikoro zvavaprofita, kune zvikoro zvavafundisi kuita kuti shoko raMwari rifambire kuenda mberi. Aiwa tinotenda hedu.
Makadiva Wande vawande pamabhonzo vaDavid Simango kapa paita ire yekuti hamunozobvunza mubvunzo wokuti vasina fundo vasina kudzidza havakwanisi here kuita chifundisi. Ndezvavari kureva here vaSimango? Because kana ivo vachiti unofanirwa kuti udzidze kuita chifundisi, ko vasina dzidzo havagone here kudanwa naMwari kuti vaite chifundisi? Nekuti kutiwo nemamwe makireke ane vanhu vakadzidza asina shoko rechokwadi, atinotoura kuti umu makafiwa hamuna shoko rezvokwadi. Asi vaSimango vari kushandisa kuti vakadzidza ndivo vanokwanisa. Ko vanonzvera shoko raMwari havapiwe kuzaruka here?
Makadini vatononoka Wande, Tinokutenda ichose zvakatibatsira zvikuru zvakatarwa navasimango. Ini ndinoitwa Love Moda Ngiro ndikuno kuSouth Africa. Zvakatibatsira nokuhwisisa zvakatarwa navasimango.
Ini ndoda kutaura pamusoro pechifundisi chekudzidzira apo. Chifundisi chekudzidzira panyaya yekuti Jesu akadzidza. Jesu aidzidza kubva kuna ani? Jesu aidzidza kubva kuna Mwari kudenga kubva pamweya mutsvene. Kwete kudzidza pachikoro kana pabhuku remunhu. Mozisi waidzidzisiwa zvekuita naMwari. Kwete zvekuti waidzidzisiwa nemunhu. Pasingahwisisi Mozisi waidodzokera kunobvunza Mwari. Kwete zvenyu zvamunoda kutibudzai muvafundisi zvekudzidzisa shoko raMwari zvekutsotsi. Kuti munonogarira shoko raMwari pasi muchiindira kuchikoro moti mapuwa madegree kuti mukore muri pabusiness. Shoko raMwari rinouya kumunhu roga sezvariri. Kana munhu asingachazivi mweya mutsvene unobva kudenga youya woudzira munhu zvekuita. Paasingahwisisi unoenda unobvunzira kumweya mutsvene kwete kubvunzira kuchikoro. Hakuna chifundisi chinodzidzigwa ipapo ndinorambirana nemwi. Zita rangu rinonzi Mhungu.
Makadiko pachitendero pane zvechitendero. Ina hangu handitenderani navasimango pakuti kuita mufundisi unofanira kunge waenda kuchikoro. Handitenderani napo nekuti Paulo wavakota anotaura achiti ivhangeri handa kuidzidziswa nemunhu asi ndakaizarurirwa naMwari. Saka vhangeri unofanira kuti kuzarurwa kwete kuti uudzidze. Haugone kudzidza zvinhu zvaMwari wosainiwa nemunhu anofa. Ndoisa kunyereva sesifikedi yako wadzidza zvaMwari. Dai Mwari ari aisaina kuti ndiwapasa zvangu iwowe. Vanje unosainiwa nemunhu anofa nemutadzi. Ndo kusainira sesifikedi yako uchivinzi. Hausi kuita zvaMwari. ZvaMwari hazviendere kuchikoro. ZvaMwari Mwari ndiye anosarudza vanhu vaanoda kushandisa.
Pamachechi apa panofanira kuchenjererwa chaizvo ipapa apapo. Ndoda kukutaurirai kuti panofanira kuchenjererwa panhaya yamachechi. Jesu Kristu akaumba sangano one kana kuti chechi one pano panyika panapa. Chechi yakanga ichifanira kungoita zvinhu zvakafanana pasi rese. Yakanga ichifanira kana kutombosiyana chechi.
Ndipo panoperera chirongwa chedu chezvechitendero chanhasi. Kana muine mibvunzo kana zvamungade kutaurira vamwe vateereri, tumirai maaudio enyu paWhatsApp number inoti +1 301 919 8140. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti ngatisanganei zvekare zvondo rinouya patinokunzirazve chimwe chirongwa chezvechitendero.
Tinotenda zvikuru Tanonoka Wande uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Regaitimbotarisa musoro inawo zvakare. Vanhu vashanu vofa nechirwere cheCovid-19 munyika nezuro. Hurumende ichisimbisawo kukosha kwekubayiwa nhomba yeCovid-19. Zvikoro zvovhurwa mangwana vamwe varairidzi vachiti haivhiiwe hurumende ichiti ngaivhiiwe. UNICEF yosvaga mari inosvika mamiriyoni makumi masere nemana kana kuti 84 million United States dollars kubatsira vana vemuZimbabwe. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele naGids Dube.
Soko izika